manera akanaka muri yeZimbabwe ino istudio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi weshondo chikunguru 30/2023 makatirira ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC nchiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutungamiri webato rinopikisa Residents Coalition for Change vaNelson Chamisa votsvaga rutsigiro kumarondera. Ukuwo mutungamiri wenyika nebato reZANU PF vaEmmerson Mnangagwa vange vaine musangano kuNkai. Vaimbova gurukota rezvevechidiki vaSevia Kasukuwere voshora mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa neZimbabwe Electoral Commission. Tichakupai zvabuda mitambo yenhabvu nhasi. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri webato rinopikisa Residents Coalition for Change Advocate Nelson Chamisa vashora mutungamiri wenyika zvakare vari mukuru webato reZANU PF vaEmmerson Mnangagwa nemaitiro avo ekutadzisa bato reCC kutsvaga rutsigiro mune zvakanaka uyewo kwavati kuda kuita kuti dzimwe nhengo dzebato ravo dzisakwikwidze musarudzo dziri kuuya kubudikidza nekumbunyikidza mashandiro ematare edzimhosva asi ZANU PF iri kuti zvose izvi ndezvemugodzi matsuro Tobias Mudzingwa anga ari kumarondera uye anoti panyaya inotevera
Opinare mkomana. Machitaura kuzuru zvevanhu zvaungana panhandare yeRudhaka mumarondera kumusangano webato ravo wekutsvaga rutsigiro vachamisa vati bato ravo harisi kuzobvuma kuti nhengo dzaro 12 dzekubulawayo dzakanzi nematare hadzichakwanisi kukwikwidza kuva vamiriri veparamende dzitadze kuenderera mberi nekukwikwidza
hatisi kuzobvuma nyaya yaruda kuchiita hatiteeri sadzamuchekweka haungatori 12 maswits anofanira kukondeswa Mnangagwa neZANU PF haana kumbowina maelections kubva patakaita opposition munyika muno muBulawayo vari kufunga kuti vanogona kunovhoterwa necourt wopinzana mutuli vasina kukondeswa hatisi kuzobvuma zvakadaro munhu wese anofanira kusarudzwa nemacitizens munawirane nere
vashorawo kutakwa kwavaSevia Kasukuwere kukwikwidza musarudzo dzemutungamiri wenyika
Don't eliminate a candidate through the courts. Ane mvumo yekukondesta. Ene ngangi zadeka sukwera akangopinda. Ndozvava kuti pa number 1 maitota mukoma. Pa number 2 hapana munhu. Pa number 3 hapana munhu. Pa number 4 kasukwera. Pa number 5 hapana munhu.
Asi vakafano bata chigaro chemukuru mubazi rezvekubudiswa kumashoko muZANU PF vafarai marapira vanoti havapindiri pane zvinenge zvichiitika kumatare.
Sokutanga chatoda kuti vanhu vazive ndechekuti isu seZANU PF hatina chekuita nezvet uyezve hatina chekuita namatare enyika matare enyika anozvimiririra ari anda donho rejudhishari judhishari iri independent zvet iri independent
vachamisa vati kune vakuru vemuZANU PF vakawanda vari kuvabata vachiti vachavavhotera nekuti havasi kufadzwa neutungamiriri wavamunangagwa vaendererawo mberi vakati kana vakakunda musarudzo vachaita kuti Zimbabwe ive nyika inoerera huchi nemukaka kungava munyaya dzedzidzo dzeutano dzemaindastiri kana kuti dzezvematongerwo enyika mumwe womugari wemumarondera vada kuzikanwa sekuti maisandi vati bato reZANU PF rakundikana kutonga nyika naizvozvo ruzhinji rinofanira kubvisa bato iri muutongi
Marosa akangopa mapotozo izvozvo kana vashandi vacho havabatwi zvakanaka nezvikoro zvaitira vashandisa vapinda zvikaedirwa shuga
Mashoko aya atsinirwa nava Godfrey Karembera vanozikanwa nevazhinji samadzibaba veshanduko vanobva kuguruve.
Musi wa 23 August tingokurudzira munhu wese kuti ngaende kunonovhotera pana president advocate Chamisa tibvise nhubu idzi nharadada idzi mbavha mhondi dzatitatsanyika kuenda mberi hatina kwatinoenda kana tichitongwa nemadhara.
Zvakadaro nhasi mutungamiri wezanu PF vaEmerson Mnangagwa vaitawo musangano wavo wanga uine zviuru nezviuru zvevanhu kungai uku kwavaganza vachiti kunyange madhongi akamera nyanga bato ravo harikundwi musarudzo.
It is marching, marching. No one will stop the march of ZANU-PF. We are unstoppable. ZANU-PF will always win.
Vamunangagwa vatiwo, kunyange nyika yakatemerwa zvirango, vabudirira kugadzirisa upfumi hwenyika.
The Western countries and in particular the Americans, they have imposed sanctions on the Republic of Zimbabwe. So we, the victims of American sanctions, should cooperate and work together to fight these sanctions from the veterans.
Nyika dzakaita seAmerica dzinoti dzakatemera vamunangagwa mbune zvirango nekutonga nedemo kwete nyika yeZimbabwe. Vaimbova mutevedzeri wemutungamiri wenyika vapelegedzi Lampoko vange vari kumusangano wezanu PF nhasi. Nyanzvi inoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika vaYoungstone Dzikiti vapawo maonero avo pamusoro pekutsvaka rutsigiro kwaitwa nhasi nebato reCCC pamwe nerezanu PF.
Ndichitanga kutaura nezvataurwa navachamisa, hapana munhu asiri kuda kuti nyika ino inge ichienda kumberi. Mashoko anogamuchirika kunyanya kune vechidiki nekuti tisu tisatamboona upenyu hwakanaka ndochiya kune zvataurwa nemukuru wezanu vamunangagwa. Vamunangagwa vangangoti hanzi havasi kumbotaura zvakawanda nekuti mabasa vakabata kubva 2018 kusvika nhasi ndo ari kuzvitaurira pachezvavo. Asi indoona sekunge vamunangagwa vasiri kunyatsotaura chokwadi nekuti kubva pari zvinhu zvose zvavakapromisa vanhu 2018 zvishoma shoma zvavakangokwanisa kuita.
Sarudzo dziri kuitwa musi wa23 Nyamavhuvhu. Ndakamirira Studio 7 ndiri muHarare, ndini Tobias Mudzingwa.
Vaimbova gurukota rezvevechidiki uye vari kuda kukwikwidza musarudzo yemutungamiri wenyika vaSevia Kasukuwere vashora zvikuru mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vachiti vanopindira zvakanyanya kune zvinenge zvichiitika kumatare. VaKasukuwere vanga vachipindura mashoko avamunangagwa ekuti havapindire pane zviri kuitika kumatare uye havana kana munhu mumwe chete wavakaendesa kumatare. Vamunangagwa vakataura mashoko aya panhandare yendege vachibva kuRussia mushure mekubvunzwa nezvenhengo dzemapato anopikisa dzakawanda dziri kurambidzwa kupinda musarudzo dzichinzi dzakanonoka kuendesa mapepa kana nezvimwe zvikonzero. Kunyange vaKasukuwere vakakwira kudare repamusorosoro reConstitutional Court vachipikisa kurambidzwa kukwikwidza mutevedzeri wasachigaro wekomishen inoona nezvesarudzo yeZimbabwe Electoral Commission vaRodney Kiwa vaudza bepanhau reSunday Mail kuti kudhindwa kwemapepa ekuvhotera kana kuti ballot papers esarudzo yemutungamiri wenyika kwatotanga. Asi izvi zvashorwa zvikuru navaKasukuwere vachiti kuzvidza matare. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata vaKasukuwere.
Vangatozvudza izvozvo kuvana vari kukreshi havangakwanisi kutaura mashoko ayo kwatiri nekuti vamunangagwa tinovaziva unhu hwavo zviri pachena wani vakazvitaura pajengerere kuti zvinhu zvose zviri pasi pavo. Hatingakanganwe zvekare kuti vamunangagwa nyaya yekusika election kana sarudzo inopinza vamwe vose ndo yavapa kuti varambe vakatsimbiridza nyaya yehuori yekupa majaji motokari dzimba nezvimwe zvakadaro kusanganisira kubvisa vakuru vematare vavanenge vachavatonga havafambi nezvavanoda. Zviri pachina chose kuti matare ari pakati pebishi nemheremhere rekuchidzirwa navamunangagwa.
Tanzwawo veZEC vachitiwo vatanga kudhinda maballot papers achavhoterwa musarudzo yemutungamiri wenyika vachitiwo nyaya dziri kumatare dzapera. Ichokwadi here ichi?
Hazvigone hadyo havasi dare pachavo. Nyaya haisati yapera mumatare tikakwira rimwe dare repamusoro rinotarisisa kuti isusa zvizvarwa zveZimbabwe uyezve nekodzero dzangu ndinofanirwa here kunge ndichimira kana kuti kwete. Zvakadaro sei mutemo wakasevenzeswa nevadare vakatonga nyaya haugone kuti ungonzi wabvumwa usati waenda kuconstitutional court kuti isanobvuma kuti zviro kwazvo mutemo wakakanganiswa panyaya yekodzero dzangu ndiwo wakasevenzeswa ndiwo here. Saka zvereva kuti my rights angu semuve mwana weZimbabwe nekodzero yekumira zvigaro zvatinoda akakanganiswa hazvigone kungobvumwa nekuti vakiwa vanzwa zvavanzwa mupepa dai vari vamwe vambomirira ndavapavire ngoma usiku urefu.
Saka vakaenderera mberi muchaita sei?
Tinavo mangwana mangwanani makuseni tinazvo zvipanera zvekugadzirisa nyaya yacho zvasvika hedu kwamvura yacheka makumbo. Kumberi uku kune nyaya, saka kumagumo kune nyaya, saka tichiri tese, hatati taneta edu.
Vaimbova gurukota, rezvevechidiki, uye varikuda kukwikwidza musarudzo yemutungamiri wenyika, vaSylvia Kasukwere, vachitaura vari parunare kuSouth Africa. Asi vamunangagwa vari kupindira here mune zviri kuitika kumatare? Tabvunza gurukota rezvemitemo, vaZiyambi Ziyambi.
Chinhu chandinoziva chinokosheswa napurezidendi vedu ndechekuti haufanirwi kupindira munyaya dziri kumatare. Vanokoshesa nekuremekedza madzitare edu kuburikidza nezviri mubumbiro redu remutemo. Mubumbiro medu rinotaura nezvekusepareta kana kupatsana kwakaita mabazi ehurumende. Ndo zvavanokoshesa.
Ayo mashoko egurukota rezvemitemo vaZiyambi Ziyambi. Mutungamiri webato reMDC vaDouglas Monzora mangwana vari kutarisirwa kuparura urongwa hwavo hwezvavachaitira nyika kana vakasarudzwa kutungamira kana kuti manifesto. Bato iri rashurawo veZANU-PF vari kuti havasi kuburitsa gwaro rakadai nekuti mabasa avo anozvitaurira ega. Vanoona nezvekufambiswa kwemabasa bato reZANU-PF vaAmos Midzi nemutauriri webato iri vaChris Mutsvangwa vakaudza vatori venhau kuti mabasa avo ndiwo uchapupu hwavo nekudaro havasi kuzopedza nguva vachinyora manifesto. Mukuzeya nezvenyaya iyi tabata mutauriri wavamonzora vaLloyd Damba.
Patisi sebato taakuchita manifesto launchedu kuparura gwaro rezvemitsikidzo nemapromises atida kupa vana veZimbabwe. Saka launch iri kuitwa musi weMonday chaitira paHarvest House. Mamembers of the media, members of the diplomatic community vari invited nemembers of civil society vakainvaitwa uyezve tichitovainvaita kuti vange vachiuya vatidza kuchiparura gwaro reupfumi hwenyika zvinenge zvichifambiswa sei neMDC.
Sei mafunga kuparura gwaro iri kana kuti manifesto? Takanzwa vamwe kuZANU-PF vachiti hapana chikonzero chekuparura gwaro rakadai nekuti mabasa avo anozvitaurira ega.
Ya, ZANU-PF havana urongwa hwekuparura gwaro inyaya yekuti izvo nekuti hapana chavakaita for the last 43 years mukati menyika inei. Ndinofunga mukati kuti 90% of the population yenyika ino haisi employed. Mukati migwagwa yakaora, magetsi anoenda. Saka hapana chita chavakati promisa nekuti vanenge vachingonyepa. Last election vakati vanenge vachipromisa vachiburitsa majobs 2 million. Padzimwe 5 years chimwe chavakanyepa futi chii. Saka havana chimwe chekunyepa. Ndosaka vati havana basa nekuparura gwaro nekuti havachina chekunyepa.
Saka gwaro rinenge richitarisa nyaya dzakaita sei chaizvo?
Gwaro redu reMDC riri kutanga kutarisa chekutanga riri kutarisa kuti isusu tikutizvo tichapa dzidzo yemahara kune vana vechikoro kubva grade 1 kusvika form 4. Tichange tichipa iyo health care kune vanhu vese muZimbabwe mahara. Kuzoti maternity inenge iri yemahara kuvana veZimbabwe nekuti totarisa kuti tii kuti maternity kubara mwana inenge iri national service. Tichitarisa zvakare kuti tinge tichipa maloans nemagrants kune vana vechikoro vanobva kubva form 6 kusvika kuuniversity and other tertiary institutions. Tobva tabva ipapo tiri kuenda kuti kutarisa nyaya dzekuti izvo magate neyuka nekuwandudza upfumi hwenyika kuti mukatarisa kuti inini vana veZimbabwe vada kuzviitira. Saka tichapa maloans nemagrants uyezve kune madzimai nemayouth kuti vange vachizviitira interest free loans. Saka yatoti pachirungu tiri kuformalize the informal sector. Tikaformalize the informal sector mtanda kuti take base inenge yakura. Tekstbeki ikakura munyika yaane mari yekuo yekugadzisa migwagwa yekutenga magete yekuita development munyika.
Mutauriri wavamonzora vaLloyd Damba vari parunare muHarare.
direct from Washington, the voice of America.
Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Nyika yeCentral African Republic iri kuvhota musarudzo yereferendum yakanangana nekubvunza vanhu kuti vanobvumidza here mutungamiri wenyika kuti atemerwe makore ekutonga kana kuti kwete. Vakawanda vakatambira kuti mutemo uvandudzwe zvinenge zvoreva kuti mutungamiri wenyika iyi vaFaustin Achange Taudera vanenge vokwanisa kupinda zvemusarudzo kechitatu muna 2025. Mukupeta zvaitika kune dzimwe nyika. Vamwe vakuru vakuru vemuRussia vanoti ndege nhatu dzemhando yemadrones dzekuUkraine dzarwisa guta guru renyika iyi reMoscow kukakuvara munhu mumwe chete uye zvikamanikidza kuti imwe nhandare yendege imbovharwa. Russia inoti Ukraine yaedzawo kurwisa dunhu reCrimea rayakapamba muna 2014. Chimwe chombo chakandwa neRussia mudunhu reSumy chaurayawo munhu mumwe chete muUkraine. Makateerera kuStudio 7 tiri kutepfenyura tiri pamuzinda weVoice of America uri muWashington DC. Tambirai nemfaro vatereri muchirongwa chedu chatinotarisa zviri kuitwa pamwe nezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo. Nasi taita rombo rakanaka tatsikwa naadvocate James Bayanai. Ototi tinokutambirai nemfaro pachirongwa chedu advocate.
Ndinotenda chaizvo nekutambirwa pachirongwa.
Tiri kunzwa kuti pane chirongwa chamuri kuita chekuendesa mabhuku kuZimbabwe. Mukatudza kuti chiri kufamba sei?
Isusu through foundation yedu inonzi Zimbabwe Youth Development Foundation Trust, iyo zvakare inorana maprograms akaita seZimbabwe Spelling Bee nemamwe programs anongobatsirawo nyaya dzeeducation dzeliteracy muZimbabwe, tinotumira kubva kuAmerica nekune dzimwe nyika dzakaita seUK maeducational materials akanosanganisira machildren's books, malibrary books, uye tine even a scholarship yatinorana ikoko kuZimbabwe kuti zvibatsirewo vana kuintrinsa culture the reading culture nekungosimudzirawo zvikoro zvinenge zvinoda rubatsiro. Tinoendesa mabooks iwaya. I think kubva patakatanga kuendesa mabooks iwaya tichitaendesa mabooks akawanda chaizvo probably anodarika 300,000 kubva pakatanga program iyoyi, and next 2 months time tine zvakare rimwe container riri kuenda kuZimbabwe.
Munopa ani mabhuku aya?
Tichatargeta mostly disadvantaged schools kunzvimbo tisina kunyanya takabata, tinosanganisira kumachebelelands, Midlands province nekumasvingo, asi dzimwe nzvimbo zvakare ndinovimba tichasvika kana paine vane zvikoro zvekuti vanonzwa kuti vanoda rubatsiro rwedu vanongotibata.
Mungatudza kuti mabhuku aya munenge mawana kupi chaizvo muno muAmerica?
So muno muAmerica tinoshanda nemapublishers akawanda, saka tinongoti even vamwe vanobatsirawo maorganizations emuno ivo ndivo vekuti tinovaudza type yemabhuku atiri kuda, saka hatingotori mabhuku chete, mabhuku akangodaro daro chete, tinotaura mabhuku atiri kuda, mabhuku atinoziva kuti anokwanisa kuzobatsira vana kumusha, mabhuku akaita semadictionaries, manovels, machildren's books ese akadaro iwayo, uye nemamwe mabhuku emalevels akasiyana-siyana anokwanisa kuzoneswa mumalibraries.
Saka munenge muchishanda sei nehurumende? Nekuti vamwe vanomboti zvinotinetsei kana vachida kutumira zvinhu zvechikoro kuZimbabwe uku nemitemo yakawanda-wanda.
Isusu kubva patakatanga taingowana atinoti isusu tikangonyora mapepa matsamba anodiwa tikangoaendesa zvaimboita dambudziko rakanyanya. Hatina kunge takambonzi tabhadhara mari dzino dzakakura-kura nyaya dzemajuti, taingorequestawo marebates tichingopiwa, saka hatingati tine dambudziko rakanyanya nenyaya nehurumende nenyaya idzodzo. I mean, we've been doing this for a long time now, and I would say hatina kunge tanyanya zviri kusangana nedambudziko rakanyanya.
Zvikoro zvamuri kupa izvi zviri kutambirawo sei mabhuku amakambopa vakutiwo kudi?
Tapa zvikoro zvakawandisa zvekuti vakavamukaenda paFacebook page pedu panonzi Zimbabwe Youth Development Foundation Trust. Zimbabwe Youth Development Foundation Trust. Munoona kuti we have been all over the place. Tasvika kuzvikoro zvakawandisa and ikoko vanhu vanofara chaizvo nekuti tinovabatsiridza kugadzira malibrary. Kana vaine library, because library inofanira kuita mabhuku. And mabhuku, curriculum based books and other relevant books. Because mu library muna kapina mu library ngaone zvese zvese mu library zvibatsira. Hazvizi nyaya yekungoti tinofokasa nema new ventures. Nemachi mabhuku aya tinongoziva kuZimbabwe chete. Asi tiri kuti vana ngavave ne a broader knowledge. Saka tinoisa zvese mabhuku asi atinoziva ari relevant. Maschools ari kufara chaizvo, havese maschools yese atakaenda vanofara nerubatsiro rwatinovapa.
Mataurawo nyaya yekuti pane scholarship iripo, zvinofamba sei? Munosarudza sei vanokwanisa kuzobatsirwa?
So isusu right now tinongodzila nemostly primary schools ndo akanyanya atinobatsira ekumaruwa. Saka iko zvinotanga tine scholarship wanenge chirana kwachirumanzu. Iyoyo tinongoshandawo nemapartners edu. Tinongo identify exceptional but less privileged children. Saka ivavo toyedza kuvabatsira to the best of our ability. Hatingakwanisi kubatsira munhu wese, asi tinongoti zvatinokwanisa izvozvo ndo zvatinoita. Saka tinongotivo vamwe vanotinyorera, vamwewo tinoita kuidentifya eschool, tongorequesta kuti tinoda kana vana vakati pano pachikoro. Totopiwa list, tototanga kushanda navo.
Aiwa, tinokutenda zvikuru advocate nekupinda muchirongwa chedu.
Aiwa, tinotenda chaizvo. Maita basa, uye tinokutenda nebasa guru ramunoita.
Aiwa, tinotenda. Manga makateerera kuna advocate James Bayanai. Aiwa, amawadiwa nambetambe inoregwa ichanaka, nekudaro ngaisiye matambo. Tosangana zvakare svondo rinouya.
Iko zvino tochienda kuchirongwa chamunofarira zvikuru chinotarisa nyaya dzezvitendero kana kuti religious forum chamunopakurirwa naTanonoka Wande.
Yesu simba rangu, muri
simba rangu, simba rangu, unondipa simba.
Anirwa kanaka vatereri, ndini Tanonoka Wande nechirongwa chedu chezvechitendero. Vazhinji venyu vakatinyorera pamusoro penyaya yezvidhori zvepabonde. Naizvozvo nhasi tinoda kupedzisa nyaya iyi nekunzwa kune vamwe venyu. Ngatinzwei kubva kumutereri wedu wekutanga, munotiko pamusoro penyaya iyi mukuru wangu?
Panyaya iri kutaugwa iyo yekuti vakadzi vanoshandisa dzimwe nzira pakuzvifadza. Iyoyo Bhaibhiri harina kunyarara sezvo andava umwe muteereri achitsanangura. Kaverenga pana vakorinde vekutanga chapter 7 verse 4 inoisa pachena kuti mukadzi haana simba pamusoro pomuviri wake asi murume, nemurumewo haana simba pamusoro pomuviri wake asi mukadzi. Saka ukaona murume ave kutsvaka nzira dzekuzvifadza warasika. Murume paanongotsvaka nzira dzekuzvifadza, mukadzi haachafari. Mukadzi akatsvakawo nzira dzekuzvifadza, murume wake haachafari. Saka nzira yachona iri pakuti murume woga woga paari ngaaedze nepaanokwanisa napo kutsvaka nzira dzekufadza mukadzi wake, nekuti ndiye unomufadza, haagoni kuzvifadza. Then even womukadziwo futi anofanira kutsvaka nepaanokwanisa napo nzira dzekufadza murume wake, nekuti murume wake haagoni kuzvifadza. Bhaibhiri harina kunyarara, rinotaura kuti ava vaviri vanofadzana. Mudzimai kufara kwake kuri kumurume wake, kwete kuchidhori.
Tinotenda zvikuru. Ngatichinzwai kubva kune umwezve mutereri wedu. Ndiri kutaura naniko vakuru vangu?
Makadini vatononoka Wande. Ini ndinoitwa Pastor Mataruse. Avo vari kuti
Bhaibheri riri sailendi panyaya yezvemasturbation nekushandisiwa kwezvidhori pabonde kuzvifadza. Vanogoti riri sailendi pakudii, ndopatoda kunyatsokunyatsounzwa because masorts ose eupombweni nechichi zvakabuda mubhaibheri. Saka kana vachiti zviri sailendi vakuzama kureva kuti kudii, hazvisi kutaurwa papi uye mavhesi api asingatauri izvozvo.
Tinotenda zvikuru Pastor Mataruse. Ngatichinzwai kumuteereri wedu wekupedzisira. Chakuunzai munyaya iyi chiko, mufundisi Moyo?
Ndatiregai neniwo ndipindewo mudariro panhau yanetsa iyi yezvidhori nekuzvifadza. Pane dambudziko guru raitika mukati mevanhu vakawanda. Nhau yekutenga zvidhori inhau yakaipa, haina kunaka. Asi nokuda kwezvikonzero zviri kusangana nemadzimai mazhinji kana kuti nevarume vazhinji mukati medzimba dzavagere, madzimai mazhinji varume vavo vakaenda kunze kenyika kumabasa ari kure, vamwe havadzoki. Vamwe varume vaenda ukoko vanosvika vanozvifungira ivo votsvaga vamwe madzimai vachisara vasina vavainavo. Ndo zvimwe zvizhinji zvinozoita kuti madzimai akawanda apese aakutenga zvidhori kuti vagone kuzvifadza, iri nzira yekuda kusevha muchato. Koita futi chechipiri, dzimwe nguva mukati medzimba foni inenge ichiramba kuita oni, zvinopeisira kuti vana baba vanopeisira vaakungokonwa kuvata mukati medzimba foni yaramba kuita oni, vana amai vorara vachichemazvo. Nekuti vana baba vazhinji dzimwe nguva vanozvifungira paupenyu hwavo, vakadozvifadza ivo kwonguva diki pana amai vadopedza, vana amai vorara vachichema. Saka zvimwe zvinokonzera kuti madzimai apesire aakuzoshandisa dzimwe nzira dzakadaro kuti vazvifadze. Kwoitawo varumevo variko vanodarovo kuzvifadzawo namavoko, nenhaya yekuti mukati medzimba madzimai anenge achiramba achiva nenharo, zvinopesira zvavabopoto. Saka dzimwe nguva munhau dzekutenga izvidhori izvi inhau dzokusevha mamarriages avo kuti havasarasikirwa nemutsvato. Saka zvakada kufanana nekuti varume inzwai, zvingava chinhu chakaipa hongu ndizvo hatirambi. Zvinozofadza here kuti mai unenge unavo iwo uri kure wochifara uri kwauri ukoko, vopesera vakundotsvaga umwe murume kana kuti kuita chikomba kunze? Rinova riri dambudziko. Saka dzimwe nguva kana vachidero inhau dzekusevhawo mamarriage, nokuti mune matambudziko mazhinji ari kusangana nevanhu mukati memagariro avo nomudzimba. Zvinoita kuti madzimai adaro nokuti vamwe varume vakabva vaenda gore rose murume apo anenge ari kwaari asi iye kwaari. Saka zvinokonzera kuti zvinhu zvakadaro zvivepo. Saka kushandiswa kwezvidhori kune zvikonzero zvizhinji muvanhu vakawanda.
Vateereri, pari zvino nyaya iyi tochingoisiya yakadero. Vane mibvunzo kana vane zvavanoda kuzivisa vamwe vateereri vezvechitendero, tumirai maaudio enyu pawhatsapp number dzezvechitendero dzinoti +1 301 919 8140. Ndini Tanonoka Wande ndichiti muve nesondo rakanaka.
Tinotenda Tanonoka Wande uye tinodawo kupa kutenda kuchikwata cheChrist Like Choir chine kambo Jesu isimba rangu katinoshandisa muchirongwa chino. Iko zvino tochimbotarisa zvabuda mumitambo yenhabvu yeCastle Premier Soccer League yatambwa nhasi. Dynamos 5 Yada 1, Highlanders 1 Ngezi Platinum 0, Herentals 2 Capes United 1, Black Rhinos 1 Simba Bora 1, Greenfield 2 Triangle 0. Zvabudawo kumakundano eWomen's World Cup FIFA ari kutambirwa kuAustralia neNew Zealand. Colombia 2 Germany 1, Switzerland 0 New Zealand 0, Norway 6 Philippines 0. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau zvakare. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nemutungamiri webato rinopikisa reCCC vaNelson Chamisa nhasi vangave vachiita misangano yekutsvaga rutsigiro kunkai nekumarondera. Vari kuda kukwikwidza musarudzo yemutungamiri wenyika vaSevia Kasukuwere voshora vaMnangagwa vachiti vanopindira mune zvematare. Tasvika kumagumo echirongwa chedu anokonekai nemufaro. Ndini wenyu Blessing Zulu, ndokusiya mina Gibbs Dube munhau dzeIsindebele.
kuizika.